Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kurume 29/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Imota yangu dzofamba dzokusvika vamwe maine mwana wavo ende vamwe ndokukuvara. Vakuvara vari kuChipinge Hospital ivavo vashaika ami nesuve civil protection. Tinovapa bheriyeri yakanaka, tinovabatsira, bati ndiyo njodzi dzinoitika.
Gurukota rinoona nezvamatunhu vaJulai Moyo vanoti mauto achaedza kuunza kugadzikana nerunyararo panzvimbo yeSkyline kuChimanimani.
Vari kutenderera muzvikoro vachiharasa mamembers vese vese nyika yose vachikumbira malisi yemamembers anopinda magwara ARTZ vachivakidza kuti vanotambisa hurumende. Tasina ari dambudziko revanhu vachisha vazhinji ari kutifonerai nekutumwa kwakakurisa.
Nhengo dzesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union dzambosendeka kuramwa mabasa kwanga kwakarongwa nhasi kuChinoyi kumaShonaland Central. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvamatunhu vaJulai Moyo vanoti mauto achaedza kuunza kugadzikana nerunyararo panzvimbo yeSkyline kuChimanimani apo panonzi pakatsikwa vanhu nemotikari yemauto pavainge vakamirira chikafu. Panzvimbo iyi pane vanhu vakawanda zvikuru vakaparadzwa misha nedutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai. Vamoyo negurukota rezvekurima vaParents Shiri vari kushanyira Chimanimani neChipinge kuti vaone kuti vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri vangabatsirwa sei. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamoyo.
Mashoko eotanzva ende imota yangu dzofamba dzokusvika vamwe maine mwana wavo ende vamwe ndokukuvara. Vakuvara vari kuChipinge Hospital ivavo vashaika ami nesuve civil protection. Tinovapa bheriyeri yakanaka, tinovabatsira, bati ndiyo njodzi dzinoitika nokuti paSkyline vanhu vangava vapo vawandisa, saka panoda order. Bati patapfuura napo iko zvino ndina chief marshal retired parents chief taona kuti haiwa paitwa order, asi vanhu vanombowandisa. Isu hedu tapfuura ava manheru bati ndoziva kuti masikati panombowandisa vanhu. So izvi zvatiratidza kuti pangangoita njodzi inongoitikavo sezvayaitika, asi tinobatsira vakuvara, tinobatsira vari muchipatara, ava vashaika tovapa bheriyeri yakanaka.
Totarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kuSouth Africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwava. Huri kufamba sei urongwa ihwohwo?
President wedu vakakumbira kuna president weSouth Africa, saka pavanga variko kunyaya yeSaharawi saka vakabva vapiwa mbwa ipapo. Dzimwe dzakatosvika dzatova muno muChimanimani nhasi dzaswera dziri kumbangu. Saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndo pana vanhu vakafusikwa. Dzimwe dzasvika futi nhasi muno kuno kwaMutare dzichibva kuHarare dzakasvika nezuro. Dzimwe dziri kusvika mangwana, saka tinoitava nenza dzinosvika sere. Saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera fembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidzwa nokukurumidza. Kana tangowana seizvozvi zvinoita nyore kuti tichitumira marescue teams anonobatsirana nevagari venzvimbo idzodzo kana tawana vanhu ivavo tovachengetawo zvakanaka.
Kusvika pari zvino pane chachinja here pauwandu hwevanhu vakarasikirwa neupenyu nevasiri kuzikanwa kuti varipi?
Ah, handisati tikasvika ndiri kubva kuskyline kuna Nyaote kwendiri kutaura saka tinoti kana tasvika kuma offices information inenge yabva kwakasiyana siyana ndopetinozopa an updated figure.
Gurukota rinoona nezvamatunhu vaJulai Moyo vange vari parunhare kuChimanimani. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS razivisa kuti nhengo dzaro dzambosendeka kuramwa mabasa kwanga kwakarongwa nhasi kuChinoyi kumashonaland central nekuda kwekuchichidzirwa kwarinoti kuri kuitwa nhengo dzaro nevanofungidzirwa kuti vasori. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti nhengo dzavo muzvikoro zvakasiyana siyana dziri kushanyirwa nevanhu vanofungirwa kusori vachinyora pasi mazita evarayiridzi vari pasi pesangano iri. Nhengo dzeATUS dzanga dzichida kuratidzira dzichinyunyuta nedanho rehurumende rekuda kubata mazuva asina kushandwa nevarayiridzi vairamwa mabasa muna kukadzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vaMasaraure.
Dambudziko rakaita huru sketi yedu yamuka achibhebhekeka chekuda kuparadza union yedu vari kutenderera muzvikoro vachiharasa mamembers ese ese nyika yose vachikumbira malisti yemamembers anopindwa kuARTZ vachivaakidza kuti vanotambudzisa hurumende tasingaani dambudziko revanhu vachisha vazhinji ari kutifonerai nekutitumwa kwakakurisa nemaitiro ari kubva nestate. Munorakarirawo vomumwaka wapfuura tichitaura nyaya yechepe federal emotionalis west wavakapamba vakarova zvakanyanyisana nhasi achiri akapfuura paanga angoenda kunozivisa mapurisa kuti tichange tichiratidzira. Vakamumanikidza zvakare kuti avape listi yemaleaders edu ese yemotionalis west province. Ava vari kuteera umwe nemumwe vachimufonera vachimuchichidzira kuti kana vakazenge vachiuya kudemonstra chino vachazenge vachisangana nekurohwa kwakaitisa. Saka tasvika parumananzove rwekuti state yatinofunga kuti ingada ichitichengeta yapandukira macitizens ayo. Saka tambomira kuita urongwa uyu tichida kuseva mamembers edu hatisingati kuisa upenyu hwavo panjodzi.
Ndevapi chaivo vari kunyanya kushungurudzai nokuti mukangoti hurumende ine mapazi akawanda?
Vasori vanoshanda mupresident's office ndo vanyanyori pamberi zvakanyanya pakushungurudza vanhu kwakadai. Mapurisa anga atombotinyorera mvumo yekuti tinge tichiendera mberi neprotesti yedu asi vasori vepresident's office ndo vari pamberi kunyanya kushungurudza vanhu kumashonarend.
Zvii zvanga muchida kuti muratidzire pamusoro pazvo?
Tanga tichiratidzira nyaya yekuti hurumende ngairege kutorera malisties ematicha ayo aka nge aita job yechini iri pamutemo muna February vanove 10,200 vari kutorerwa malisties avo dziri pamutemo nehurumende. Chechipiri tokuti mari yatikutanga sevashandi haichakwani zvachose nenyaya yekuramba izvi zvinhu zvichingokwira kwazviri kuita. Tichiramba tine chichemo chedu chekuti hurumende idzorere masalaries edu atakatawirirana nawo muna 2012 yari muma-United States dollars. Zvino zvavabvuma kuti United States dollars harichisiri 1:1 nemaRTGS dollars avari kupa vanhu. Kana vachinge vasingadi kutipaya mari ari maUS votipa equivalent yacho yemari yataimbotambira kuti mushandi aingotambira 500 US achipiwa equivalent yacho kana reti iri 1:4 opiwa 2000 RTGS kuti akwanise kuwanirawo mhuri yake chikafu akwanise kuwanirawo mhuri yake pekugara akwanise kuwanirawo mhuri yake mari yekuenda kuzvipatara nekuzvikoro.
Pari zvino mushandi kana murayiridzi wepasi ari kutambira mari
varayiridzi nekukwira kwaita maretsuko akutotambira 100 dollars izvezvi pamwedzi woga woga nenyaya yekuti maretsu aramba achingochinja chinja apa zvinhu zvakwira zvakanyanya tarisa kuti munhu anga ararame nemari kana iri mhuri yevanhu vashanu iri kutodiwa mari inodarika ma1150 US.
Saka kusendeka kwamaita kuratidzira uku kuri kureva here kuti muchazosimudzira mune imwe nguva kana kuti makutozvisiya zvachose?
Tinosimudzira hongu ngati kuzivisei kuti izvezvi tiri mubishi yekugadzira kuise chegwaro ratichabuditsa parura mumazuva anoteera yekushungurudzwa kwese kuri kuitwa maticha muzvikoro. Patichange tanguva imwe chete izvo tiri kugadzirawo masefiti nete akati simbei kuti munhu anenge ashungurudzwa tingaite sei tingamuwanire kuti agarere tinokwanisa kumuita kuti arapwe here tinokwanisa kuti aendeswe kuchipatara here kana tichinge tadzadzira iwayo masezvidhi nezi yekuti tisazongoise vanhu munjodzi tisina kugadziriko tikapedza gadziriro idzodzo tichaenderera mberi nekuti hatingaregi kuramba tichiratidzira nenyaya yekuti kutambura kurikuita vadzidzisi kwakakura zvakanyanyisa nekuti hatingasiye zvakadaro
Vaobet Masaraure, vanova mutungamiriri weATUS, vachitaura naJonga Kandemiri, weStudio 7, vari kuwedza. Tombotarisa zviri mumabepa nhau anhasi. Mubepa nhau reHerald mune nyaya yazvina bhizimisi wekuSouth Africa vaPatrice Motsepe nehurumende yeSouth Africa avo vabatsira nemarandi anoita mamiriyoni makumi manomwe nemashanu kuti aende mukubatsira vanhu mushure medutu mupengo idai. Mubepa nhau iri zvekare mune nyaya yokumboniswa basa kwemukuru weSkivu Aviation Authority of Zimbabwe vaDavid Chaota avo vakamirira kutongwa nenyaya yekushandisa chigaro chavo zvisina kunaka. MuDaily News mune nyaya yeMBCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe iyo inonzi iri kuongorora nyaya yekuti mutauriri webato iri amai Linda Masarira Kaingira vakaonekwa vakapfeka mbatya dzinopfekwa nevatsigiri veZANU-PF. MuChronicle mune nyaya yemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa avo vanonzi vari muDubai kumusangano wemadzimai evatungamiriri venyika une chekuita nezveutano hwevanhu. MuChronicle mekare mune nyaya yokusawirirana kunonzi kuripo pakati pevatungamiriri vechikwata chenhabvu cheHighlanders. Yashika nguva yechikamu chenyu chatinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Tapwe nau munotipa nau dzakanaka weStudio 7 tinotenda nokufara. Hurumende yedu ngaichiitirewo zvakanaka navakuru vari kubata matomu ngavachiitirewo zvakanaka vasiye uori. Asi vakadzi vese vanochemera zvigaro vachiti mikana ngaienzaniswe. Hativengi madzimai kuti avanochitsvambe mukugara nemukurarama kwedu panyika. Asi vakadzi they are very weak indeed panyaya dzepolitics. Mamwamwe mabasa ese ngavaite zvavo asi dzezve matongerwo enyika. Women are very weak. Setokupa mufananidzo uyu ari kutungamirira bato redu riri kuita rezvemaelection muZimbabwe anobvuma kupindirirwa nezvimwe zvinhu zvevamwe vari kutonga vachiisira zvavanoda. Izvo zvaanofanira kuzviburitsa pachena kuti uyaimuona hama dzangu ndaakunetswa nezvakadai. Zvino nokuda kwemari nekuda kwezvimwe zvese izvozvo tinoona kuna vanhu vari kubato rezanupiefu vechidzimai vanokurudzira vhairenzi zvakanyanya mukabisira. Saka vakadzi ayo vangavambomira havo ngavagare ne 30-45% yavo iyoyo kupolitics. Zviri nani, ndatenda hangu Nkoma Jonga navamwe vose. Amen, amen.
Unhu hwavo masoja achewa yaya vanga vachimhanyirei mukati mevanhu chavanga vachimhanyira chii varivo vasvika pane vanhu. Unhu hwavo vanogara vane unhu husirihwo. Vanofarira zvekuramba vachingodeura ropa munhu apona pacycloni ivo vava kuchipedzisa nedzimotikari manje.
Dambudziko ratinoita muZimbabwe nderokuti vanhu vanotimiririra vanonyatsoziva exactly kuti kunzi kune utongo hwejekerere zvinhu zvinenge zvakamira sei. Tarisai muone vanotumira vanhu kuwesta mari kutumira vanhu kuzodzidzira kuti maelection anoitwa sei. Nokuti already pauya Chigumba ndewezano, pauya Obed Gutu ndewezano, uyu Mangwana ndewezano, Moliswa ndewezano. Saka opposition ni one chete. Saka zvavanodzidza zvese izvi
asimbotibatsiri kuti 2023 tiite maelection akachena. Nhasi uno vanhu vakamirira chikapu Skyline. Rori inovatsika. Yavatsika driver pane kuti asungwe kubva ipapo. Ndizvo zvatinoziva kana driver atsika vanhu anotombosungwa. Onobvunza kuti koro residence rako riri kupi, chii chaitika, orondedzera ozonobuda nenyaya yakati bva nekumakoti. Asi izvozvo haana kumbozikamwa kuti iye haana mhosva, hurumende haina mhosva. Saka vanhu vaya vachangorova havangaripwe, asi vanofanira kuripwa vanhu vaya. Hakuna hurumende inobvuma kutora responsibility. Kana vakugova chikafu vogova nehembe dzavo dzakadhirowa ngwena, nedzakadhirowa shumba, nedzakadhirowa makudo, hazvibatsiri vakadini kuenda nehembe idzodzo vachinobvisa vanhu kuti vanhu vaende kwakachena kana kwakakwirira kusina mafastamu. Ngavatisiye isusu, toda nyika yedu isununguke. Tiri kunetswa mukati menyika dzatinogara idzi. Tiri kupondwa sehwa pasina zvataita. Toda kudzoka kumuchacha, hatigoni kudzoka nokuti kune masoja, kune dambudziko.
Inini ndiri vatsigiri, vatsigiri vedu vari kuZimbabwe. Ndakavasiyako, ndoda kuvakwazisawo, ndoda kusende kuonyuzwa kuti chiyenzwa kuti zviri kumira sei. Tiri vatsigiriwo vachamisa. Vatotera vamwe zvibata nevamwe vatakasiya kuZimbabwe. Vana chigariro, vana hobby, Gokwe nana Lorenz, vana vaseko, chibatawo chichitsigirawo chida kuzama kuto vachamisawo vachinje zvinhu. Vana vamaposa pana Gwevo, vana Chirasha chitimbuwa makadii henyu, nofara here, todiko, zvinhu zvaoma izvi, ende musachinje mwoyo. Tirambe takadaro, vachamisa vachapinda pachigaro chete. Tatambura tiri musango, tiri kuno kuSouth Africa, tiri kushungurudziwa, saka toda kugara munyika yedu, tawana president akanaka.
Makadini Studio 7, tinomutenda nenhau dzenyu dzemunotipa dziri pajekerere. Ndinonzwa kuti Puma yakatsika vanhu 5 kuchimanimani. Zvinhu zvavanga vagara vakaronga, nekuti Puma haingabvi kure kwesoko kana kuti yaibva Harare kana kuti yaibva kwaMutare. Yakatadza kutsika vanhu, yozotsika vanhu yasvika payaifanira kuti iende. Kutamba nevanhu kwavari kuita, kuchekeresa kwavaiita. Ende zviri pachena kuti vakatsika vanhu pamusana pekuti vanoti vanhu vechimanimani ngeveMDC.
Makadiko, ndiri nani yekuseukupenyu. Hatinotenda zvikuru nekutaura kwamunoita kuStudio 7. Zvinonga tichitozvihwawo, asi zvinondirwadza chinhu 1 ngeyedu yeZimbabwe. Vamunangarwa zvavari kuita muZimbabwe hazvifadzi. Mari yacho haishandi apa kuti vapuwa mari nedzimwe nyika. Vanotora mari imwe nyika vachitoita zvavanoda kuita semapepa zvavo. Saka ribatsiro rwacho rinoshupa muZimbabwe yavo. Inonzi Daniel Simango, ndiri muno muSouth Africa, but zvinondirwadza izvi pabhodha pacho hapafambiki. Vanoda mari imwe yekuti vanokuza kuti vati 1.5 pamunhu ndaka pabhodha. Ndishaya kuti nyika iyi inga yaita sei. Murodhi macho hamufambiki, pane papo robhoti, pane papo robhoti. Mapurisa anochida mari imwe yemandorokwati. Hazvinorwadza nyika yeZimbabwe. Ndishaya kuti vamunangarwa vakauya zvekupesa Zimbabwe here kana kuti vada kudini. Hanimbotozivi.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika mune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations raudza nhengo dzaro kuti dzione kuti nyika dzavo dzine mutemo unosunga avo vanopa mari kana kuendesa mari kumapato anopfurikidza mwero. United Nations inoti mutemo yakadai haina kusimba munyika zhinji. Nyanzvi mune zvematongero mune nyaya idzi dzinoti nhengo dzeUnited Nations mbiri kubva munhatu dzinotadza kusunga avo vanobatsira vanopfurikidza mwero kuwana mari. Vanorarama neHIV vave kukwanisa kubatsira neitsvo dzavo vamwe vanoraramavo neHIV. Vana chiremba vepa Johns Hopkins Medicine muguta reBaltimore vakaita operation iyi nemuvhuro nezuro vakati chirwere chakatongera rufu pavanhu vakawanda muma 1980 chave kubatika nekudzoreka zvekuti avo vanorarama nacho vave kukwanisa kubatsira vamwe neitsvo dzavo. Vanhu vana vakafa nezuro vamwe vanomwe vakakuvara mushure mokupfuurana nepfuti kwakaitika pane umwe muzinda weMauto muComoros. Munyika umu hamuna kugadzikana kubva zvaitwa sarudzo nemusi wesvondo. Nezuro mapurisa vakasunga umwe wevanhu gumi nevaviri vaikwikwidza kuita mutungamiri wenyika pamwe chete nemadzimai anopfuura gumi nemashanu avo vairatidzira vasingade mutungamiriri wenyika vaAzali Assoumani nehurumende yavo. Muchikamu chino tinotaura nezvisharwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Kwemakore mazhinji America yanga yachiedza kumisa mari inoenda kumapoka kana kuvarwi vanopfurikidza mwero. America inoti vanhu ava havangakwanisi kuita mabasa avo pasina mari ichitizve dzimwe nyika dzakaita seIran neSaudi Arabia dzinobatsira varwi ava nemari. Nezuro, America yakaona rubatsiro mushure mekunge United Nations yadzika mutemo wekuti nyika dzese dziri mumabatanidzwa waro dzidzike mutemo uye dzishandise mitemo iyi mukusunga vanhu kana makambani anopomerwa mhosva yokuendesa mari kana kubatsira nemari mapato anopfurikidza mwero. United Nations yakaudza nhengo dzayo kuti iregere irege zvekubhadhara mari yekuti vanhu vanenge vapambwa vadzorwe uyezve inoti nhengo dzayo dziite mapazi munyika madzo anoona mafambiro emari munyika idzi. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vanoti hazvisiri nyore sezvo vanopfurikidza mwero vane makambani avo uye vane vamwe matimi emafuta edzimotikari nezvimwe zvinovapa mari.
Wakaita mutemo wakasasa kutaurirana nokuzvibvumirano chavakaita nyaya dzokuti nyika dzepasi rose dzinokwanisa kana dzisingakwanisi dzizame kuvhara mari dzavanenge vavona sokuti dzinoenda kumaterorist atingati matororo aya aya. Saka vanokurudzira nyika dzapasi rose kuti dzikwanisise nepadzinogona napo kuitira kuti mari dziya dzingava dzinotumidzirwa navanhu, dzingava dzinotumidzirwa namakampani, zvingava zvimwe kana zvingangoita mota dzinogona kunge dzichitumidzirwa neimwe supportiwo zvayo inenge ichiinda kumapato akaita saiwayo akaita sana Al Qaeda aya atinonzwa aya amateroristi kuti zvivharwe izvozvo kuitira kuti pasi rino pangaswedera padhuze nokuyanana kusina kurwisana mukati kwavanofunga kunokonzerwa namateroristi wayaya.
Iyo UN pachayo munoona sekuti ine simba here rokumisa kana ku manikidza nhengo dzavo kuti dziite izvi?
Chinonetsa United Nations inenge simba rayo riri mukutaura chete asi mukuita rinenge rinozoshaikwa simba iroro. Tinozviona panyika dzakawanda wanda dzimwe kana nyika hombe hombe dzacho dzimwe dzinonzi musaita zvakati sokuti musandorwisana nenyika izorwisa nyika iyoyo. Saka muunganidzwa une simba ratingangoti isiro kutaura chete asi kuzozviita kwacho zvimwe zvinotiva netsei nokuti vanenge vasina masimba acho kana kuti havana mitemo yacho inozosvika iko kana kuti havana support yavanozosupportiwa nokuti kunge United Nations simba rayo irivepo. Zvinoenderana nokuti nyika dzacho dzakaomba mubatanidzwa iwoyo dzinozvitevera here zvacho zvadzatara idzodzo nyika idzodzo United Nations imomo. Saka simba racho ishoma vanotaura zvavo vanokurudzira kuti zviite, dzimwewo nyika dzinozviita asi dzimwewo nyika dzinozvisiya zvakaita saizvo. Saka simba ravo ishoma asi vanozama kutaura nokuru kurudzira vachitawo zvavanokwanisa kuita.
Kana nyika yakaonekwa kuti iri kuregera mari dzichienda kunava vanopfurikidza mweyo, chii chingaitwa neUnited Nations panyika iyi?
Simba rinozoitwa neUnited Nations panyika yakaita saiyo ndereyaro kubvara vatongera zvirango zvoupfumi kunyika iyoyo, kuti yoti nyika kana inenge ichisapota zvakati kana kuti zviri zvikwere zvamuno panyika yakati yataona inoita zvakati zvodi zvogarirwa pasi zvogurwa kana pane vanenge vachida kuita zvibvumirano nenyika iyoyo zvinobva zvavhiringwa neUnited Nations kana kuonza tichakuitiri zvakati. Chimwe zvichavanokwanisa kuita zvekare veUnited Nations vanosowanza vaita chaizvaizvo kubudisa yatikati statement yemutauro wokuzvishora zvinenge zvichiitwa nenyika iyoyo, yavanoti statement yokukondema zvinoitwa nyika iyoyo. Ndo zvainowanza yamanyira kuita izvozvo, asi hazvina simba rokumisa zvine chiitwa nyika iyoyo. Asi zvinozoita simba ndezvokuti vaisa masanctions manje, ndiyo simba ravanaro iroro. Kuzobva pamasanctions havazogonivo kuti vachikwanisa kunorwisa nyika iyoyo, asi kuti vanowanza vagumira pamasanctions vachimakwidza achingoenda pamusoro kusvika azonyatsokuomba chaiko, kuti kana nyange nyika iyoyo inenge isingateereri zveUnited Nations inobva yazozviteerera.
Ndinoona kuti United Nations yaita izvi kekutanga kubva zvayaumbwa. Chii chakonzera kuti iite nyaya iyi?
Inenge yavona dzimwe nyika dzisinganatsi kuongorora nyaya yesapoti inoenda kumaterorist iyoyo. Materorist acho ozobvawo oataka kurwisa nyika hombe, kana zvatinoona munana America, kana zvatinoona munana Britain nomuEurope mesomo. Saka ndivo zvavazoona kuti ava vana ava materoristi kuti aite zvavanoita izvi inenge iri mari. Mari yacho vanobva vaitarisa vanoona kuti imwe yacho yakabva nokwakati, imwe yacho yakabva nokwakati. Saka ndiyo nzira yavanoda kuvhara maburiwa emari iyoyo inoenda kumateroristi. Vaitoziva kuti materoristi aya vanhu vakangwaraka, handiti mazuva ano vanonzi vaakuenda kune imwe iyai mari yorudzi rwuya inonzi mabitcoin ayaya, macryptocurrency aya, asi iri kuvharwa zvekare, ichizama kuvharwa, inoendera paindaneti vachinopuwa ikoko. Saka mvonga mupopoti yakonzerwa zvakanyanya namateroristi ndo azoita kuti United Nations iti no, katizame kudii, ngatizame kurwisa nenzira yakati yokuvhara mari kana dzimwe sapoti dzinoenda kumateroristi iwayo, tivagwadamise pasi.
Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vari parunare neStudio 7.
Zvatinoita tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva rofunguka atigare kuchipanani. Zvatinoita kana tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva rofunguka atigare kuchipanani. Tamba tikurakidze zvatinoita kana tiri kwedu. Wangu mutupo wasika sunuruka nditambe, kwenye nino tamba tichitaisa tamba kunge chopenda chasta.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vanoti mauto achaedza kuunza rugadzikana nerunyararo panzvimbo yeSkyline kuChimanimani. Nhengo dzesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union dzambosendeka kuramwa mabasa kwanga kwakaronga nhasi kuChinoi kumaShonaland Central. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.